ambuze moto ya mutaura mika kumakope nzira moto tungamira mika mufeneke ndikani tambo ndizizigiza ndiyambuke aiwa muchengete vana vangu nevana vavo vafumba miriyo vakafumba vika vanobatwa nemambure zehuve murangarirewo mweya wangu ndichenekewo aiwa musimuze tsvimbo yenyu nemudonzo wenyu murerutse mutoro yakaremera hama mufumure Jaisma Panina gandirara chinorongwa nemandu handizira nimemu nemnondo wacho imemu nerujoa nimemu nekupenya kwemvura enemu nechando nezuva vamire pamojazimuta vamwe muguruwa chirongo iyo iwo ndifambewo bindure manwa Msarika Pachini timira chieta Upenyu hangu ujibenda mjiona Ndino nyura ndakatemba Kune nzevi kumateka Kune chiero chinoera Kuno fumu gava nerusero Yo Msarika Pachini timira chieta Upenyu hangu ujibenda mjiona Ndino nyura ndakatemba Kune nzevi kumateka Kune chiero chinoera Nufumu gabane use Yawayo Paiwa musimuze Chimbo yenyu nemudonzo wenyu mureruse Mutoro ya karemera hama mufumure Choze jine miko ya gaipa jisha yesma Panina gandirara chinorongwa nemandu handizira Nimimu nemnondo wacho Nimemu nekupenya kwemvura Enemu nechando nezuva Vamire Pamojazimuta vamwe muguruva Chirongo Iwo ndifambewo bindure maruva Ngarire ndimirewo pane vanorira Chirongo Iwo mundipawo zvakandifanira ndiyambukisa Yechizo kandibereke
Okay.